This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, 10/14/2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chakunesa ndechekuti vamwe vari kufunga kuti kuchadzokazve rimwe zuva rachanzi kana vamwe vakati vabhadhara zvapera. Idambudziko ramusoro mevanhu iroro kuti zvakamboitika zvichaitika zvakare. Chamwe rikatanzi mari yanga aifanira kubhadharwa kanzuru hamuchabhadhara.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kusabhadhara mitero kwevagari vemuHarare kokanganisa mabasa ekanzuru. Vakaremara vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti mararamiro avo ange ari nani. Tine hurukuro naMai Joyce Timire. Tichakopaiwo nezvemitambo yenhabvu yeWorld Cup neCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti vari kushushikana zvikuru nekusabhadhara mitero kuri kuita vagari vemuHarare. Kanzuru yeHarare inoti kune vagari vanodarika zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi matatu nemaviri vane zvikwereti zvinosvika mamiriyoni mazana maviri ane makumi mashanu nemanomwe. Tabata vaManyenyeni kuti tinzwe nezvedambudziko iri.
Aiwa vanhu havasi kubhadhara zvatinotarisira, tiri kutambira mari iri pasi pebhajeti pari zvino. Chakunesa ndechekuti vamwe vanhu vari kufunga kuti kuchadzokazve rimwe zuva rachanzi kana vamwe vakati vabhadhara zvapera. Idambudziko ramusoro mevanhu iroro kuti zvakamboitika zvichaitika zvakare. Chamwe rikatanzi mari yanga aifanira kubhadharwa kanzuru hamuchabhadhara. Hatidi kudaro. Tinotaura rimwe dambudziko revakanga vachibhadhara vacho zvakanakanaka. Vaakutione isu takamhinga tichibhadhara zvakanakanaka. Vasina kubhadhara ndo vakapunduswa. Kwese kuti ramba tichibhadhara rei ngatimbomirawo mukana wedu uchasvika. Saka tikaramba tine matambudziko akadai so, mari yacho haipinde mukanzuro. Mari ikasapinda mukanzuro zvotaudzwa nevagari vemuguta kuti kanzuro ichaita nemariwo hazvichakwanisa kuitika nekuti mari yacho haipo.
Ndapima mabasa amunenge muchida kuti munge muchiita ari kukanganiswa nenyaya yemari iyi.
Rese basa rinoitwa rekanzuro rinoda mari. Kungava kukusevhita masenzi kuti vanhu vawane masenzi ekuvaka dzimba. Kungava yemugwagwa kuinama namana kudiidi nekugadzira madhireni chaiko kucheka huswa zvese izvozvi zvinhu zvakatarisana nemari.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare. Mukuru wesangano Red Disabled Women Support Organization, Amai Rejoice Timire, varikurudzira hurumende kuti igadzirise mitemo ine chekuita nevakaremara. Tatanga nekubvunza Mai Timire kuti mitemo yemunyika yakamira sei pari zvino uye inoremekedza here vakaremara.
Tiri kuda kuti disability convention yakadai kusainwa nenyika yedu ikaretiraiwa kuti tichienderana nemitemo iripo neconstitution yedu nyuwani nebumbiro idzvaro remitemo ratakabura ipapapa zvichifambirana ndokuti zviendeke. Nekuti kana zvakaparadzana zvisinganzi chibe tichitaura zvacho chimwe chitaura zvacho hazvibudi zvinoda zvakanyorwa zvichienderana pamwe chete ende tikavawo nedisability policy yatagara tisina zvese zvichifambirana zvakadaro zvinobva zvatirerukira sevanhu vakaremara. Nekuti tinenge tava nechokutaurira hurumende kuti ingaone mitemo inoti inga policy yedu inoti. Zvino kana tisina policy hatina chakatitsigira chatinokwanisa kutaura navo tichiti apa ndiri makanyora kapa saka ngazvitevedzere zvakadai.
Mumboti tsanangurirawo nezveupenyu hwenyu zvakazofamba sei kuti munge muchizoremara?
Ndinozoremara ndakasangana netsaona yemotikari ndikakuvara musana kana kodi. Ndakuvara zvizhinji zvakachinja mukati meupenyu hwangu nokuti ndakanga ndiri mai ndakaroorwa ndine vana vangu vashanu. Asi zvizhinji zvakachinja uchingobva kuchipatara vanhu vakatanga kundiona famika ndava mutoro. Handichisina chimwe chandingaita asi kuti ndangomirira kuti ndidini ndichengetwe. Ndinokumirira kutoti vamwene vakatotarisa kutoti havana makore mangani vanenge vatofa. Saka kana zvese nezvaunenge uinazvo mumba unenge usisina control yazvo. Ndakaizvishaya ndakazotanga kutanga kupika kuwana full control yemba yangu ndakuzvishandira vanhu vakuona kuti munhu akaremara anogonawo nhai.
Mukuru wesangano Disabled Women Support Organization, Amai Rejoice Timire, vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimbokupai chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina amai Alice Mutasa, avo vakawanikwa vachibatsirwa mwedzi wapfuura nevana vana. Vasikana, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Mai Mutasa. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei kuti muzoziva imi kuti manga makatakura pamuviri pane vana vana?
Ndakanga ndaenda kunonyoresa kuchipatara kuidhito pamimba. Saka vakabva vanditi zviri mudumbu renyu hatisi kuzvinzwisisa nekuti dumbu renyu rakuru nemamanza murikutaura zvichienderana. Ndobavandirisiya zvara rehospital ndobva vati ndoendaonekwa nemadhokita zvara rehospital. Saka vadaro ndopavazoti aiwa tanga vaenda kusikani. Ndasvika kusikani ndobva ndakaudzwa ndinana fomu pa5 months.
Pamakapiwa mazwi iwaya kuti mune vana vana mudumbu makanzwa sei panguva iyoyo yekutanga?
Panguva iyoyo ndakatya. Ndakabva ndavabvunza chiremba kuti zviri nomal here nai chiremba. Vakati kuzvara kuri nomal, hapana kuzvara kunonzi hakusi nomal. Ndakati aiwa ina handisi kuzvigamuchira. Ndinoziva kuti vana vanozvarwa vakawanda vanozvarwa negonzo. Ndobva vakati aiwa zviri nomal. Saka ini ndakatya. Ndozvandakazoendawo kunoudza anodzemurumawo kuti ndozvandaudza kusikani. Vakangondikamufotawo nekutya kwandanga ndichiita ndakatoita masipesi asi vakangondikamufotawo. Ndozvandakatanga kuzozvigamuchirawo ndichingotiwo zvinhu zvabva kuna Mwari.
Saka pamuviri apa hapana kukunetsa here sezvo muchiri vechidiki uyezve maa makatakura vana vana?
Hapana kumbondinetsa. Ndaingotiwo ndikaenda kusikewo mabhipiya zvese zvanga zviri nomal.
Zvii zvamaifarira kudya panguva iyi?
Ndaingofarira sadza zvekuti zvikafu zviri light zvinoyatinzwa kuti ndisidya zvangu bhata handisi kuzvifarira. Ndaingofarira chete isadza bora nezvimwe zvakangodarodaro zvechivanhu zvikakura nemon nyemba chibage zvakangosiyana siyana.
Pari zvino mune mumwe mwana here?
Ndinaye mwana mukomana ane makore 4. Saka muudza kuti zvine vana 4 asi saka ari kufara nazvo. Ari kutobvunza mama munoyariri nevana ndakuona vana.
Saka vana vamakabatsirwa ava vana rudzwai?
Vasikana vese vari 4.
Makavapa mazita anoti ani nani nani?
Kwadhi 1 anonzi Shalini kana kuti Tawana Ishe. Kwadhi 2 anonzi Chanel kana kuti Tadiwa Nashe. Kwadhi 3 anonzi Chandeo kana kuti Tinotenda. Kwadhi 4 anonzi Shamini kana kuti Tinodaishe.
Imi muri kukwanisa here manje kuzoti mabuda imomo mokwanisa kuchengeta vana? Munogara kupi?
Ini ndinogara kumba ndinoloja wanirumu.
Chikumbiro chenyu ndechei kune vakateerera vangangokwanisa kunge vachizokubatsiraiwo?
Ini chitemo changu ndecheakomodhesheni chekugara.
one. Anozvino batsirawo kutengeka vana vacho kubva izvezvo vachiri vadiki kusvika vakuru vaenda kuchikoro vakurawo vakuziyawo kuzviitira zvinhu zvavo nezingato izvezvo vacho sekurarira zvekufamba nazvo mapremo mapamba mukaka nehembe dzacho dzekupfeka.
Murume wenyu anoita basa rei?
Murume wangu anotengesa misika. Anongohodhawo misika wekumbara chitenga achifamba achitengesa mirenge mhosa.
Saka iye ari kutii nechiitiko ichi?
Akangozvigamuchirawo zvake asi panoti zvekubata hapana vanaidevari 5 haasi kukwanisa.
Saka vanenge vachida kukubatsirai vanokubatai kupi?
Izvezvizvi ndichiri kuHarare hospital asi handikuziva kuti ndichibuda ndinenge ndichinanga kupi nekuti vekuchipatara vakati hazviiti kuti nipinde nende nevana fomuhonere ndazvisaizvo ende achiri mudiki achiri kudarigerwa amai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Avo vanga vari amai Alice Mutasa, avo vanogara Mumbare uyezve vakawanikwa vachibatsirwa nevana vana mwedzi wapfuura. Chirongwa chanhasi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mashandiro esangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe. Muhurukuro yedu tine mutauriri wesangano iri Dr. Joseph Paganga. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Dr. Paganga.
Aiwa, tinotenda zvikuru nharama.
Dr. Paganga, nhasi toda kuti kurukure nezvesangano renyu reApostolic Christian Council of Zimbabwe. Vazhinji vanga vasingazive nezvesangano iri asi vakazoriziva mushure mezvakaitika kubudiriro apo mapurisa akarwisa neve chechi ye Johani Masoye Chishani inotungamirwa namadzibaba Ishmael Mufani. Mungatiudzawo pamusoro pesangano renyu.
Right, waita zvakanaka Kandemi. Apostolic Christian Council of Zimbabwe ibazi rinomirira mapostori nemazion churches ose ari munyika yezimbabwe raka 12 September 2010. Vanhu vangangoti havatizive ichokwadi nekuti publicity yaro ichiri shoma asi rakamira kudaro ibhodhi rinomirira mapostori ese nemazion churches muzimbabwe rine machurches anokwana kuita 724 ari mapostori kana mazion ezvinezvi tane mamwe mapentecostal churches atovamo manji. Saka rakamira kudaro rine mabishops ndio anoconstituta bhodhi racho rozoita yatinoti secretariati kana kuti information of publicity sebandiko rangu organization and empowerment kuti akwane mumakaza anokwana kuita 14.
Veruzhinji mushure mekunge vanzwa nezvesangano renyu kana kuti boka renyu vakangoriona sekunge rakanangana nekuda kuparadza mamwe machechi epostori, mungajekesa here ipapo?
Maita zvakanaka. Isusu donzo redu harisiri kubvitira machechi Kandemiri kana kuavharisa kana kudii, kwete. Donzo redu ndere kutopa pundutso kumapostori nekuti tinotsvaga land yekupira mapostori nemapostori akaisa muzimbabwe kana kuti nasazazikuwa kumwana wamai. Vazhinji vacho ndo vanoodya, vazhinji vacho havana dzimba. Saka tinotopa mastenge akachipa, tovabatsirawo zvakare kutsvaga kuti chechi yoga yoga. Ukatarisa mazhinji muno muzimbabwe akangodyarana dyarana kwese kwese, vamwe vachibatira pa10 meters, vamwe after every 15 meters unoona paine chechi. Saka tichinatsovabatsira kuti vachinirongeka zvakanaka. Tinoedza nepose patinogona kuti tibatsirane navo kuti vavandidzikewo, vanyatsoita zvinhu zvakarongeka vachitedzana nemitemo yenyika nekuti mapostori mazhinji imwe mitemo yacho havazivi kuti yavanenge vachivhaileta inenge ichikanganisa mafambiro enyika. Saka tinoedza kuita maworkshops, tinoita matraining programs akawanda kuti tivandidzane tibatsirane navo. Saka hatisi pakuda kuti tivharise machechi asi kutoti tabatsire kuti akurewo agoswa panevo inana agn inana methodisi inana romawo vakanyatsorongeka.
Tinoona kuti panyaya yechechi yeJohani Masowe wechishanu yekubudiriro vakataurayiwo kuti vakanga vasiri nhengo yeApostolic Christian Council of Zimbabwe. Ichokwadi here ichi? Uye kana vanga vasiri nhengo, sei imi makazopindira munyaya dzavo?
tinotenda sikuru nemudzimba wakangwara kudaro. So ichokwadi chechababa Ishmael mufari yanga isiri nhengo yedu, chakazoita kuti tipinde kubvira muna June rakapera. Isusu nyaya dzinoitika machechizi hatitedzi kuvhima kana kutsvaga fete, dzinotouya manje kubhodhi redu. Saka chakazoita kuti tipindire munyaya iyi vanhu vaitobva kuchechi ikoko vachitaura kushungurudzika kuri kuitika vanhu machechi wayo, vaito kuti ingatibatsirewo sei. Ndikatazodaidza madzibaba Ishmael tikaedza kuonesana navo, tikataura navo vaine vamwe vatungamiri vavanoti vadari muchechi yavo, vakatobvuma kuti aiwa mweya ndozvauri kutitaurira. Tikati aiwa, sepane education act iri kudi yekutyoreka, yekuti muno muzimbabwe hatibvumirwe kuti mwana asaende kuchikoro. Tikapindura navo kuti patinovhurwa muna September tichaedza kunoudza vavanhu vedu kuti aiwa vana ngavachienda kuchikoro. Tikadaidza zvakare vamwe vakuru vavo veimweni dzivani masoo echishanu ana baba Edward tikamboita unorondo navo, vakatoti aiwa Ishmael haasi wedu, akatobva mukati matiri. Saka zvaasiri mukati mamuri takabvunza kuti tagadzirisa nyaya yakanga yechechi kwavagumbura tanga taigadzirisa iyo. Chanzi pakati Ishmael iri mukutononoka kupostori zvokuti akarejesa kuti haana igadzirisa naye. Ndipo takatoungirana nevavo vose vanga varipo, ndozvakazoita kuti tisvike patikasvika kuivhara chechi iyoyo. Saka tinongova nechechi iyoyo nevagumbura chete kana makanzwa ndidzo mbiri, dzimwe dzese tinotodzikurudzira nekudzivandudza kuti dzisimukire.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tiri kutendai Dr. Paganga nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvakananga neupenyu hwedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru vateereri vanezva rakanaka.
Manga makateerera kumutauriri weApostolic Christian Council of Zimbabwe Dr. Joseph Paganga muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro yedu naDr. Paganga.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, totanga nemitambo yeWorld Cup iriko mangwana. Switzerland ichatamba neEcuador, France ichatamba neHonduras, uko Argentina ichitamba neBosnia Herzegovina. Mumitambo yeCastle Premier Soccer League munyika, Dynamos iri kutamba neWange kuColliery, Capes United ichatamba neShabani kuNational Sports Stadium, kuchiti Triangle ichatamba neHighlanders kuGibbo Stadium. Put your flags up in the sky, in the sky. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kusabhadhara mitero kwevagari kwokanganisa mabasa ekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekana nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Thanks Blessing Zulu. Good evening Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, June 14th, 2014. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Gibbs Dube. Here are our top stories this evening. Zimbabweans living in South Africa are holding a meeting today to map out ways of engaging the government in acquiring elusive work permits.
The reason why we are having this meeting today is that we are still trying to engage the South African government on the changes to the immigration laws, because we are saying that it is going to be very difficult for foreigners to get visas.
Most Zimbabweans say they are aware that some people use the social media to engage.